manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 11/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoburitsa mutumbi wemunhukadzi kubva mune rimwe tsime mumusha wenyatsime kuchitungwiza. Uyo wazivikanwa kuti ndewa muzvare Mo Blessing Ali vebato reCCC avo vakatsakatika musi wa 24 Chivabvu. Vamwe vedzisvondo vakasungwa nezuro muHarare vachida kunamatira matambudziko akatarisana nenyika vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo. Nengo dzebato reZANU-PF dzinocherechedza zuva reNational Cell Day rinove zuva rakasendekwa parutivi nebato iri kuti nengo dziende kumapazi epazasi kana kuti kumasero kunoona kana mazita avo arimo mumagwaro ebato iri. Chikwata cheZimbabwe chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGems chasvika kuMalawi kumakundano eIkosana asi chisina captain wacho Felicitas Kwangwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wemunhukadzi waburitswa nemapurisa kubva mutsime reimwe mhuri kumusha wenyatsime kuchitungwiza unonzi waonekwa kuti ndewenhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare Mo Blessing Ali avo vakatsakatika musi wa 24 Chivabvu. Mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vanyorawo padande mutande reTwitter vachiti iboka ravo rezvekuchengetedzwa kwebato pamwe neutungamiri hwavo muchitungwiza vari kushanda pamwe nemapurisa uye vave kumirira gwaro riri pamutemo rinobva kumapurisa pamusoro pekushaya kwavo. Kutsakatika kwamuzvare Ali kunonzi nevamwe kune chekuita nezvematongerwo enyika asi mapurisa achiti muzvare Ali vakazvuzvurudzwa nemumwe wavo wavaimbofambidzana naye Pius Jamba kubva pane imwe nzvimbo inotandarirwa makare munyatsime mushure mekunetsana. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo vanga vari pamugwagwa vachibva kwamutare vakati tigozovabata pashure. Tabata kanzura vekuchitungwiza vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vamusa makweza kuti tinzwe zvizhinji.
Vari zvino izvi vozinabura mumugwagwa iri yadzisaiwa Mo Blessing Ali asi nishanyavo wakaita kuti bhodha yakundiwa kumvura yanga yaora vanga akura pachina auko papaaazoiriariyo kuti bhodha yabudiswa yabva yaiswa pamaachango yasi 25 meters away papa anga asai maburesi ali ndo zvanyaa kurwadza asi
pachiri nepfungwa here dzekuti ndezvematongerwo enyika
taura kuti ndezvematongerwo enyika nokudako kuti pakapinda Mo Blessing Power pakatotaurika mashoko okuti kana uyo ane nharo nokuti ndezvekudanana ungo ndakutaura kuti ndezvemapurisa acho acho aida kuvhara nyaya aida
Pane here zvati zvalepo seurongwa kubva kubato renyu re Triple C. Vange vari kanzura vekuchitungwiza vamusa makweza vebato re Triple C parunare kwakare kuchitungwiza ne Studio 7. Zishondo gumi, pavanhu makumi matatu nevana vakasungwa nezuro muHarare vachida kunamatira matambudziko akatarisana nenyika, vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo uye vapiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Ngatinzwei zvizere kubva kumutori wedu wenhau, Frank Chikore uyo anga ari kumatare.
Vasungwa gumi ava vanove madzimai mana nevarume vatanhatu vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo kana kuti disorderly conduct pavakaungana vachida kunamatira nyika pachirongwa chaitungamirirwa nesangano reZimbabwe Divine Destiny chiri kudaidzwa kuti The Zimbabwe We Want Campaign. Muchuchisi wenyaya iyi vaMoses Mapanga havana kupikisa chikumbiro chasvitswa kudare nerimwe remagweta evasungwa ava vakosa Mncube chekuti vasungwa ava vatongwe vachibva kudzimba dzavo. VaMapanga vati hurumende haina zvikonzero zvinogutsa zvekuti vasungwa ava vatongwe vachibva kuJerry. Nokudaro mutongi wedare amai Yokai Dzuda vati vasungwa ava vabhadhare zviuru zvishanu zvemadhora ari mumari yemunyika yemaRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso, vagare pakero dzavakanyoresa kumapurisa vasavhiringidzana nevafakazi uye kuti vagodzoka kudare musi wa24 mwedzi uno. Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vataida moyo saurombe vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Mukati medare tapinda nevemadzikereke vafundisi nemacongregants 10 vakasungwa nezuro vari kuchajwa nedisorderly conduct mushure mekunge vaungana kuti vanamatire nyika yeZimbabwe. Saka mukati medare tapinda state haina kuopoza kuti vasunungurwe on bail. Saka vapiwa iwo bail re5000 pamunhu vari 10.
Vasaurombe vati vamwe vanhu makumi maviri nevana vakasungwa pamwe chete negumi vamiswa mudare nhasi ava vabhadhariswa mari dzemafaindi nemapurisa asi gumi ava varamba vachiti havana mhosva yavakapara.
Vakasungwa hongwa ri 34 kuti vauye vari 10. Vamwe vavo 24 vadecida ivo vari kupolice station kuti vari kuda kubhadhara faini kana kuti vari kuda kubhadhara yatingati admission of guilt kuti vabudire vari kupolice station. Saka ivavo 24 vabhadhara mafaini asi ava 10 vatisu mhosva hatisi kuibvuma nekuti hatisi kuona paine mhosva kuti tungane tichinamatira nyika yedu yeZimbabwe. Saka vati zvirina nekuti tunzwe kudare ndosaka vauya kudare mukati mezuva ranhasi.
Vanhu ava vakasungwa mushure mekuungana kwavakazoita pamahofisi esangano reZimbabwe Divine Destiny zvichitevera kurambidzwa kwavakanga vaitwa nemapurisa kuungana pacheche Dutch Reformed Church in Zimbabwe iri pakati peguta reHarare vachida kunamatira matambudziko akatarisana nenyika. Masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vakashora kusungwa kwevedzisvondo ava vachiti hurumende inofanira kukoshesa kodzero dzevedzisvondo dzekunamata zvitendero zvavo vakasununguka. Vakatiwo kusungwa kwevanhu ava kunoratidza kuti munyika hamuna utongi hwejekerere uye zvinoratidzawo kuti nzira yekuenda kusarudzo dzegore rinouya izere neminzwa asi bato reZANU PF rakati kuparurwa kwaida kuitwa urongwa hwethe Zimbabwe We Want Campaign uhu kwakanga kusinei nekunamata asi vedzisvondo ava vakange vopindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nengo dzebato rezano PF nasi dzacherechedza zuva National Cell Day rinove zuva rakasendekwa parutivi kuti nengo dziende kumapazi epasipasi kana kuti kumasero kunoona kana mazita adzo ari mumagwaro ebato iri. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Nengo izi izo dzinosanganisira mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa avo vanga vari kusero kwavo kukwekwe dzapinda misangano munzvimbo dzadzinobva. Nengo yepolitibhiro uye vari gurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambe vapinda musangano kusero yavo yemabvumadzama kuzowa kwazvimba. VaZiyambe Ziyambe avo vanga vari mukati mevanhu ndokuzopiwa mukana wekutaura vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzinyorese kuvhota nehowandu kuti vakunde musarudzo dzegore rinouya.
Kuti tiri kuda kukurudzira vanhu vakawanda kuti varejiste kunovhota. Patinoita slogan ganzwa chairman vachitaura kuti 2023 tobva tati 5 million votes. 5 million votes dzinoburitswa nevanhu vakarejistwa. Hadziburitswe nemunhu asina kuregista. Kana usina kuregista, pana imbori president kuKenya kuvainzi Mike Back vaitaura zvikanzi kana usina kuregista, you are useless, wakangofanana nemunhu akafa.
VaZiyambe Ziyambe avo vazvionera pamunhu sepodya dambudziko riri kusangana nevanhu pakutora magwaro ekuzvarwa vanoti vari kuita dambudziko rekunyoresa kuvhota kwevanhu sezvo vari kufamba michinhu yakareba kunonyoresa kuvhota kwamurombedzi uye vanhu vakawanda havana zvinodikanwa zvose.
The only the major problem that is there is vanhu vedu to be transported kuenda unoregister kwa murombedzi. So the mobile registration have not been able to cover all the people. Secondly, we have a significant number of people vane ma challenges in obtaining ma birth certificate kuti vawane ma IDs.
Sachigaro wesero yemabvumadzama vamainzi musapurwa vabvuma kuti vaZiyambe inhengo yesero yavo. Vamusapurwa vanoti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havana magwaro ekuzvarwa nezvitupa kuti vanyorese kuvhota.
Tinavo kuti vamwe vafana vazhinji vanemukana kunoisa bhati vane maproblems ekuti vabereki vavakafa bhati havana access yekunoregista. Saka chichimo chatinge chatikuchemana chekuti daicho mhona kuona mukana iwoyo kuti vana ivo vagona kunoregista. Because kufirwa nemubereki aisi mhosva bhati mwana aazive dambudziko rakaita kumubereki ashaike bhati akakwanisa kuita muupenyu kuti adzidza awane kuenda kune imwe level. Saka tikuchema chichimo chekuti tibatsirewo ipapo.
Panyaya yekuenda kumapazi epasi kwaitwa nenhengo dzezanu PF mutevedzeri wemutauriri weCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaostalo siziva vanoti zanu iri kutevedzera zvakaitwa kubato ravo sezvo ivo vakatotanga kare kuenda kumabranch kwavo sezvo musangano uchiumbwa kubva pasi.
Isu seCCC takataura kare kuti pakufamba kwatiita mumovement itsva tinobumba musangano kubva pasi pabranch papolling station. Ndosaka vezanu vaona kuti ngatiendei kumasero nekuti tinenge tivatungamidza in terms of nyaya best practices panyaya zvematongero enyika. In terms of my best strategic intervention panyaya zvematongero enyika. In terms of the strategy yekuorganiza nekumobilize vanhu. Saka vanenge vachiteera kuti tiri kuda kuita sei kuti vanzwisise because ndo nyaya dzinodiwa. Ngavaende kumabranch vanzwisise kuti politics iri muvanhu. Politics ndezvekuti tichinje upenyu hwevanhu. Asi isu tetiri kumberi munoziziva.
Mapato akawanda zvematongerwo enyika ari mubishi kuvandudza mapazi emapato avo pamwe nekutsvaka rusigiro kunhengo itsva. Bato rezanu PF rine urongwa hwekunge rave nevatsigiri mamiriyoni mashanu sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Ukuwo CCC iri kuti iri kuda kusvitsa nhengo mamiriyoni matanhatu. Apo vamunangagwa vanga vari kukwekwe vatevedzeri vavo mubato vaConstantino Chiwenga navaCampbell Mohadi pamwe nemunyore anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaObert Mpofu vanga vachitarisirwawo kunge vari kumatunhu avanobvawo. vati wenga vanga vachitarisirwa kunge vanga vari kuweza vamohaji kubeige bridge kuchitiwo vampofu kumatebereland north. Ndakamira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAustralia ichabhadhara kambani yekuFrance inovaka ngarava yeNaval Group mamiriyoni mazana mashanu nemakumi mashanu nemasere kana kuti $558 million semuripo mushure medanho rayo rekubuda muchibvumirano chekuvaka ngarava inofamba iri pasi penyanza kana kuti submarine. Chibvumirano ichi chakadimurwa mushure mekunge Australia yanyorerana mumubatanidzwa wekuchengetedzwa kwenyika neUnited States neBritain, icho chakapa Canberra kusimudzirwa kukuru mune zvekudzivirirwa. Iye zvino tochienda kuchirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, uko tine huri kurona muzvare Patience Rusare, vanove nyanzvi mune zvekutepfenyurwa kwenhau uye vari pachikoro chezverunyararo cheRotary Peace Center and Institute for Economics kuMakerere University kuUganda. Muzvare Rusare vange vari muno muAmerica semumwe wevatauri vakakokwa kuzotaura pagungano reRotary International Conference kuHouston mudunhu reTexas. Ngatinzwei kuti ndiani anonzi Patience Rusare. Mbiri yake ndeyeyi.
Kwakune gungano yandiri kuno kuTexas yeRotary International, yakaona vanhu vanokwana kana 11,000 vachiungana kuno. Vakandisedza kuti ndiyozotaura neurongwa hwandanchiita muZimbabwe hwokudzidzisa majournalist vatori venhau kuti tingavake sei nyika yedu yeZimbabwe, tingavake sei vatori venhau kuti vakwanise kutaura zvinoita kuti nyika ive nerunyararo.
Mataura nyaya inonakidza chose ipapo kuti munodzidzisa vamwe vatori venhau matorere nhau erunyararo akanaka. Munofanirwa kunge madzidza zvipi nezvipi kuti imi mugokwanisawo kudzidzisa vamwe vatori venhau mafambisirwo ebasa?
Inini ndakakwanisa kuti ndiite chidzidzo chokutora nhau, ndikaita zvakare yavanoti master's degree, chidzidzo chamusoro zvakare cherunyararo nekukwanisa kuyananisa vanhu. Ndikapanudzira zvakare pamusoro kuMakerere University kuUganda chimwe chidzidzo zvakare chekuti ndikwanise kuzodzidzisa vamwe vatori venhau kuti vanokwanisa sei kushandisa unyanzvi hwavo nemashoko avo kuti vavake nyika dzemuAfrica nekuunza runyararo. Saka pazvidzidzo izvi tichidzidziswa kuti tinotaura sei sevatori venhau, tinonyora sei sevatori venhau. Nyaya dzatinotaura dzite kuti vanhu vasimukere, vadekurwa, vapesane. Nyamashoko atinotepfenura ayaya haite kuti vanhu vavengane here, tatisi kudedzera mazita akashata here zvoita kuti vanhu vazokwanisa kuvengana vasingagarisani munharaunda dzatinogara.
Mharidzo yamakapa kuHouston uko ndakaonawo muchitaura ndandakakutarisai, vanhu vari kunowo kuAmerica vamaitaura navo vakaitambira sei?
Vakaitambira zvakanaka zvikuru nekuti vari kusangana nedambudziko rakafanana neredu. Redu ringave rakatisiya neivo ravo remuno. Vari kusangana nekuti vanhu vari kuurayana muno munzvimbo yeAmerica kupfurikidza nepfuti. Pfuti dziri kushandiswa kuuraya vana vezvikoro. Fanika kuno kuTexas kwakutori nyaya patakasvika ndoyange ichitsviriridza mazuva apfuuraya.
Ndotarisawo kuti kuZimbabwe kumusha kwamakabva uko muchiuya kuno kuAmerica, zvekutepfenyurwa kwenhau nemitemo yenyika zviri kufambira nawo zvakadii?
KuZimbabwe pane dambudziko rekuti vatori venhau mashandiro avo ari kukanganiswa dzimwe dzenguva nemitemo yenyika nokuti ini iri kuvadzipa pamwe pacho kuti vataure zvimwe zvinhu avakwanise, nokuti makambani avari kushandira akatarisa kuti vanga vachitepfenyura nhau nenzira yakadai. Saka zviri kuti netsei kuti vakwanise kubuda vaite yanachitaura iyoyo urongwa uhwo kuti vatoriwe nao vale vanovaka vachiunza kuyananisa vanhu nokuvaka ukuunza runyararo.
Ndopedzisirawo nekuti vanzvadzi kune mwanasikana ari kukurawo ari kuchikoro ari kushuvira kuitawo zvidzidzo zvekutepfenyura nhau anokutarisai achiti kana ndakura ndinoda kuzoita zvasisi patients. Mashoko amungamupewo ekurudziro ndeyekuti kudii?
Pashoko andingamupe ndeyekuti ngaashinge mwanasikana kana nemwanakomana, nokuti panenge vachiona paya vatauri venhau vachibuda vachiita zvakadai nezvakadai, pane zvakawanda zvaanosangana nazvo. Asi chakakosha ndechekuti asaore mwoyo, ngaaramba achishinga, ngaaramba akabatsirira kushandisa kutora nhau nekutepfenura kuti avake nyika yedu yezimbabwe. Tese tiripo pakuvaka nyika yedu yezimbabwe, tese tiripo pakuunza runyararo munyika yedu yezimbabwe.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namuzvare Patience Rusare, vanhu venyanzvi mune zvekutepfenyurwa kwenhau vari pachikoro chepamusorosoro cheRotary Peace Center and Institute for Economics chiri kuMakerere kuUganda. Iye zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana kwanazvo muupenyu hwedu, Our Lives. Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokutambirai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekukosha kwezunde ramambo munguva ino apo nyika iri kunzi yakatarisana nenzara. Muhurukuro yedu tabata mambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin kudunhu reMashonaland Central. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mambo Nembire.
Kazwai muri Zimbabwe kumativi mana enyika yedu yakaisvonaka kudai, ndinogamuchirai pachirongwa makadii zvirinyu nerunyararo. Chokutanga chandoda kuti ndizivise mhuri yeZimbabwe ndechekuti mambo namambo nedunhu rake raari ane munda wezunde waanoshanda ari. Ini ndotoo nemunda wangu uri pakurima inhaka mudunhu remutungagore, munda wakaisvonakisa chaizvo. Nyaya yezunde yakangogara iripo pasina chigare kare nakare. Inyaya yekupedza nzara, inyaya yekurera nherera, inyaya inobatsira nokuyamura vanoshupika. Nyaya yezunde inopa kuti tisimudzire tsika dzedu ndokuti mukomberanwa chumba chitsvuku. Yogara nepako, yogara nepako, ichishanda basa pamwe chete. Takuenderera mberi zvakare tichitiwo kwaane zunde rasabhuku, kwaane zunde rakansera, kwaane zunde rameya nezunde ramambo. Asi rinombira chaizvo izunde ramambo. Vanhu vanouya musi wechisi vachirima muta, tozoti tinobva muminda kwapera mambo ozotanga kugovera misha iye nenzara nherera. Chirikadzi kudunhu kwangu, nyaya yezunde ndiri kuisimbisa zvikuru nekuti inopedza nzara mudunhu nemumatunhu ane mamwe madzimambowo. Ndisingazivi mabatiro avanaito kumatunhu mavo.
Asi tichitarisa dunhu renyu Changamire, urongwa here hwekuti hunokwanisa kuti nzara yakabata munokwanisa kunge muchizopa chikafu kune vana venyu vese vemudunhu renyu?
Munyungu vajoga vademiri mambo haana waanosarudza. Tingangonenerwa mhosva apo nepapo, asi chokwadi ndechekuti vana vembwa vasvinure kamwe chete, mumwe nomumwe anosvinurawo nepapo otanga kutaurawo zvaanotaura. Asi chokwadi ndechekuti nzara dumbu harinei kuti uyo ndinengi uyo ndinengi, isu tinongogovera vanhu vese vane matambudziko enzara, dziri chembere, dziri nherera, vafirwa. Uyezve ndinoenderera mberi ndichiti kwangu uku, kana kwaita ndufu kana rufu, dura redu richikamira zvakanaka ndinoendesa saga rakatogaiwa parufu ipapo kunobatsira hama dzinenge dzafirwa idzi.
Totarisawo kuti rimwe gore kunogona kuita gohwo rakanaka. Chibage kana zvirimwa zvinobva muzunde ramambo zvinogona kuendeswa here kuGMB?
Izvozvo kashoma kuti tiite zvakadaro, asi kana chinzirizvo gohwo raita zvakanaka mumazvikoro matunhu edu maanyaya anonzi maECD makreshi imomo maane vanhu vanobikira vana ringave bota kana kuti ringave sadza tinoendesa zvakare chibage ikoko asi kana dunhu rakanyatsomira zvakanaka handione chingatadzise kuti sezvandomboitawo ini handione chingatadzise kuti tinounganidza watinenge taungana taona kuti vanhu havana nzara tosusukidza nyaya yebudiriro kuti pachipatara pakati pangangoda zvakati nekubawo twataona uku regai titengese kuGMB mari yacho toendesa kuchipatara tonogadzirisa nyaya dzinenge dziripo dzingave nyaya dzemvura kana kuti zvishomoo zvinenge zviripo kubatsiridza nokupamidzira nekuti chatinenge tisingade kuti chiite ndechekuti nyaya yezunde rirege kuonekwa sekunge taakuriparadza asi inyaya yeurongwa hwetsika dzinosumudzira magariro nemararamiro evanhu zunde inyaya yakanaka chaizvo
manga makateerera kuna mambo Nembire vaClemens Nembire vekudunhu reMount Darwin kumashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu teererai zvakare svondo rinouya apo tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namambo Nembire pamusoro pekukosha kwezunde ramambo anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC totenda kuna Jonga Kandemiri nechirongwa chesvondo rega rega tichanzwa zvakare svondo rinouya munhau dzemitambo chikwata chezimbabwe chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemagems chasvika kumalawi kumakundano eikosana asi chisina captain wacho Felistus Kwangwa Michael Kariati anotipa nyaya iyi
chikwata ichi chasvika muBlantyre chisina captain wacho Felistus Kwangwa uyo atadza kuenda kumakundano aya sezvo ari kugadzirisa chibvumirano chake chebasa nechikwata cheSurrey Storm icho chinotamba muEnglish Super League asi murairidzi wavo Ropafadzo Mutsauki apa utungamiri hwevatambi kuna Clarice Kwaramba makundano ayo vari kusangana neNamibia neMalawi makundano aya ari kutarisirwa kubudisa mutambo webhora remaoko wenetball wemhando yepamusorosoro sezvo Malawi iri pachinzvimbo chechinomwe pasi rese Zimbabwe iri pachinhano chegumi nenhatu Namibia isiriwo kure kure pachinzvimbo chemakumi maviri nembiri Mutsauki aumba chikwata chinosanganisira vamwe vatambi vakaenda ku-2019 World Cup kuEngland vakaita saEsela Ndlovu Kwaramba naPaida Chinoza nevatsva vanosanganisira Nicole Mzanenhamo Chiposoko Progress Moyo Shalin Makusha natafadzwa Matura Mutsauki anoti pese panoitika shanduko panobuda zvitsva zvekuti ari kutarisira moto chaiwo kubva kuchikwata chake
pane tikachenji chega yega pane zvinoafektika pane zvinodi zvinoimbuva saka ndine tarisiro kuti pachaita machenji ende pachaita kushaka kwetimu zvinogona kuita kuti timu ive nemaresauti kana kuti timu idi tishaye maresauti asi hatitarisiri kushaya maresauti nekuti timu yagara yakabatana
anoti ari kufara nemabataniro akaita maGems zvekuti ari kutarisira kuti vanobuda zvakanaka makwikwi aya
zvikondo zvokuti timu vazhinji vacho vagara vari mutimu tanga tinavo patimu yeworld cup saka tine tarisiro yekuti zvinogona kudeta zviri nani chakakosha tikombinesheni kana timu ikava nemakombinesheni anopfuura maviri matatu zvinokurumidza kuti timu ibatane
kunze kwemukombe nemari inotambidzwa anokunda Zimbabwe iri kushandisa makundano aya zvekare kugadzirira makwikwi ema-2023 World Cup Qualifiers ayo achaitirwa muSouth Africa musi wa20 kusvika 25 nyamavhuvhu Zimbabwe iri kuvhura makundano eKosana Tri Nations aya nemutambo neMalawi mangwana
naiyo inyaya yaMichael Kariati tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC